Tarisa umkanya mamiriro akaita zvinhu munyika umu muri kuzvionawo sei kuZimbabwe uko
zvinhu hazvina kumira zvakanaka nekuti vanhu havana kubatana vanhu havasi pamwe chete havasi kuona dambudziko vamwe vari kuona dambudziko vamwe vari kuita zvematongerwo enyika vanhu ngavabatane kavanhu varwise chinhu chimwe chete varwise urombo nekuvaka nyika tarisai muone taisekwa nemunhu wekuDubai akati Dubai takaivakira mudesert. Ini Zimbabwe mune zvese zvese zvamuinazvo. Chitikombeya inimi neDubai muone pane Dubai nepane Zimbabwe iyezvivezvi. In less than 5 years. Saka tiri kuenda kupi? Hatisipo kuti tingoita zvepolitics ka. Ngationeka kwatiri kuenda varume ka. Tivakaga zvinhu zvinoita kuti nyika yedu ibudirire mangwana. Inzwai zviri kuitika kuna Rwanda. Vakamborwa vanhu vachirwisana vanhu vega vega. But kwakazouyawo mumwe akati izvi zvenyu zvokuti hanzi kokorochi chichi ina handizvidi. Ngatitarisane nechinhu chimwe chete. Kurwisana nepovhati nekuvaka nyika ino iye zvino Rwanda yakutotyisa saka ende chimwe chinhu chikuru sandechekuti nyaya iyi inyaya yedikidiki nyaya ndeyekubatanidza Africa kana Africa isina kubatana dambudziko hariperi nezvinhu zvose nhasi makunoenda muchinokumbira machina muchikwereta mari muchapedzera matorerwa nyika remachina munenge muine chikwereti
chikwereti zvawandisa
zvawandisa
asika iwo mukanya vari kuti vari kutonga vari kuti zvese zviri kukonzerwa nezvirango zvavanoti vakatemerwa neamerica nedzimwe nyika
vaida vachiyeba kudaro Smith akati hatitakanga tapiwa masanctions nethe whole world kusara kwesouth africa chete patakazva kuhondo takasvika mari yakanaka ka dai mari iripo yese yakanaka vakapiwa hongu yese nasmith vakatanga kubvuvutana uyu achitora achiisa muhongwe uyu achiisa chinorovuyangu achienda chino vakomarai nyika iropona inopona here corruption yakanyanyisa munyika ende payave iye zvino izvi hapaite iye zvino izvi munonzwa kuti kune vafanha vaitaura nenyaya yecorruption yemupati mavo imomomo hanzi vakabviswa vakatanganiswa mupolitibro nokuti hanzi vafumura zvavakataura izvozvo vari kutaura kachokwadi ka saka imemi hamudi kunzwa chokwadi tinoramba tichitonga hambofa akatonga havo iwe zvawazotonga waitira chiivanhu inga vanhu iye zvino izvi vaakunwa mvura yematoireti vamwe vaakudya magwavava nekushaya nyama nyika haichisiri nyika yatinoziva kai saka tiri kuitei ipapapa ngatipeiwo vamwe timboonawo kuti vanoitawo sei
kumbotirawo here vechidiki vari kuimba kuZimbabwe uye ndevapiwo vamuri kuti varege vari kumboedza kufambisa chimurenga kuberi?
Ah, kune vashoma shoma vazhinji ava takungonzwa nenyaya yekuti hanzi danso ndinoda kutaurira ini ndagara mumusica ngatiregei kutora zvimwe zvinhu zvevamwe vanhu tozotoita zvedu. Handiti music yedu tinayo, vamwe vaiimba sungura, vamwe vachiimba chimurenga ichochi, vana Zex Manatsa, vana Oliver Mtukudzi, vana Tine Chikupo, vese vana Marshall munhu mumwe, vana Susan Mapfumo. Nhasi uno taakupembedza kuti hanzi Zim Danso. Danso munoiziva imusic yekujamaica. Mashavi ekupi? Ekujamaica. Saka tiri kutaura nenyaya yeculture, tiri kutaura iye zvino tiri muno munana America. Mukabvunza kuti ko Thomas Mapfumo munhu wei? Kune munhu wese ari muamerica anoziva kuti ndinoimba mumusic yekuZimbabwe inonzi chimurenga. Ngationei kuti tasapota chiita promota culture yedu. Zim Danso munoiziva zvakanaka, inotambwa nevakadzi vasina kupfeka. Zvindo zvinhu zvamakutora kuisa munyika izvozvo, muda kuti vanhu vakanga nekushupika kwavari kuita zvodwa hadzi zvodwa wabandu. Zvakaoma, ngatiregeka kuzvifumura. Bob Marley akaimba akati emancipate yourself from mental slavery. Do mental slavery.
Aiwa, tinotenda zvikuru Mukanya.
Okay, I'll take a leave. Okay, I'll take a leave. Okay, I'll take a leave. Mandate the good job, and that's the way we go. Mandate the good job, and that's the way we go. Mandate the good job, and that's the way we go. Mandate the good job, and that's the way we go.